mapurisa anodzivirira mhirizhonga avo vange vaine motokari dzinodira vanenge vachiratidzira mvura kana kuti mawater cannon imbwa pamwe nezvombo zvinosanganisira utsi hunokachidza amhanyisana nevadzidzi ava kubva nguva dzekuma10 mangwanani kusvika panguva dzekudya kwemasikati vamwe vevadzidzi ava vakasungwa Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti vadzidzi vangani vasungwa asi patasvika panast vamwe vevadzidzi ava vange vachipinzwa mumotokari dzemapurisa Dennis Mashita, anove munyori weZimbabwe National Students Union PANAST, audza Studio 7 kuti vadzidzi vange varatidzira senzira yekuratidza kusafara kwavo nekuda kwekutadza kudzidza zvisinei kuti vakavhura chikoro masvondo manapfuura.
Semastudents nhasi tabatana tikati kana kusina dzidzo hakuna munhu anofanira kutenderwa kuuya pauniversity saka tavhara marodhi ese anotenderedza yunivhesiti zvaita kuti mapurisa azouya
Dennis aiti vadzidzi vange vachiratidzira murunyararo achipomera mapurisa mhosva yekutanga mhirizhonga
mapurisa ndo anga akutoita violence nekutisi sandakangogara murodhi mapurisa ndokubva atanga kutidira mvura vatambotiza asi zvinoi tadzoka tamobilize we promised everyone kuti strike ikaramba iripo ticharamba tiripo we are going to go even for a week tichiramba tichidemonstrate
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi munguva pfupi yapfuura nhasi yakaendesa vadzidzisi vayo kudare relabour court mushure mekunge varamwa mabasa vachiti havazi kufara nemashandiro avo asi mushure memusangano waitwa nhasi pakati pevakuru vakuru venast pamwe nevamiriri vevadzidzisi mutauriri wenast rafelix moyo vati vadzidzisi vabvuma kudzoka kubasa
tabvumirana kuti vadzidzisi vanomisa strike yavo nhasi mangwana otanga zvekusidzisa vana band management ichadzisa sekuru yatakanyora kuti vadzidzise 3 courses iyo vachida kudzidzisa 2 courses tamboisa pasite suspend ichazotaura tobvumirana kuti kubva pano tozvifambisa sei
vamiriri vevadzidzisi vapinda musangano uyu vati vange vasina chekutaura kustudio 7 pamusoro pezvavabvumirana nevakuru vakuru venast asi vamwe vati nast haichaenderere mberi nenyaya yaya yaive yakwidza kudare ndakamirira Studio 7 muvulayo ndini taura shava